sehurumende tiri kuti kutaurirana kucharamba kuchienderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo kusvikira tasvika pakuwirirana tichionesana mamiriro akaita upfumi hwedu hwenyika kuti tine amaunti yemari yatinokwanisa kubhadhara semasalari kuvashandi vehurumende asi amaunti iyoyo kana kuti levhel iyoyo haigoni kuramba ichipfurikidza nokuti kachiita maaustarity measures uye tinoda kuti tiitei tozi fiscal consolidation tireduce government expenditure saka tinochida kuti vashandi vehurumende vafambirane pamwe chete nehurumende kuti hurumende iri kugadzira economy masalaries vashandi vehurumende ataramba achiimprova economy yedu painenge ichiimprovawo saka tanzwa kuti vari kuda kuenderera mberi nedemonstration yavo hakuna anorambidza demonstration demonstration inobvumidzwa mubumbiro redu remutemo kana ichinge yabvumidzwa nemapurisa vaita application yavo vanokwanisa kunge vachipinda mustreet vachidemonstrata zvichiri pamutemo chisingadikani cheke kuita violence kupwanya mapropety kuita mhirizhonga kuluta mashops izvozvo ndo zvinonzi kwete asi demonstration pamutemo inobvumidzwa zvakanaka chaizvo
tiri kunzwawo vari kuchemawo nenyaya yekuti hurumende yavazivisa kuti haichakwanisa kuvapa mabhonasi vese mumwedzi wanovhemba kana mumwedzi wambudzi zvichireva kuti mabhonasi vaakuti vamwe muna novhemba vamwe muna dhisemba vachiti vemuna dhisemba vanenge vakuzobatwa mari dzavo dzaakukanganiswa neinflation sehurumende muri kutarisawo sei danho iri
chatiri kuona sehurumende vashandi vedu vakawanda ndotarira kuti munhu wese kana ari kuimburaya mushandi wake chai anoona kurwadza kune kwazvitoita kubhadhara mushandi mushandi anenge aita basa rake asi iwese mushandirwi unosungirwa kuti utsvagire mari kunyange zvinhu zvakaoma sei unofanira kuti utsvagire mari iyoyo saka ndo patinoti iya yatinoti social contract inofanira kukosheswa nevashandi mukatarisa nyika dziri kuita kuti mari inohorwa nevashandi irambe iri pasi idzodzo nyika dzinoattracta investment nokuti marginal cost of labor inenge yadzikira zvirova zvaakureva kuti mainvestors vakukwanisa kuinvesta munyika medu nechikonzero chokuti macost of production yadzikira zvakare nekudawo kuti vashandi vari kutambira mari shoma asi hatisi kuda kuti mushandi atambire mari shoma inoita kuti atadze kuzviritira nemhuri yake tinoda kuti vashandi vatambire mari inokodzerana navo inoita kuti vapane kubhadharawo kana vachibhadhara marenti kana vachitenga grocery kana vachivi zvienderane nenguva yatinoti consumer price index iya pairi kukwirawo masalaries achikwira ndozvatiri kuita saka hatisi kukurudzira kuti vashandi vaite confrontational approach hatisi kukurudzira kuti vashandi zvakare vadzvanyirire tiri pakati nepakati sehurumende saka ndopatiri kuti tinoda kuti tinzwisisane vashandi vedu tifambe tiri pamwe chete hatisi kudanhuzve mhirizhonga hatita zvokupikisana tinoda kuti nyika yedu iendeemberi inyika yedu tose vashandi nevashandirwi hurumende ndiyo nevashandi vakawandisisa kuburikidza any other company munyika muno saka tinoda kuti zvirande zvakadaro hatidi kusvika akapa nguva yekuti vashandi ngavachiresenzwa nokuda kwekuti hatina mari yekuti tivabhadhari.